Ongororo iyi iri mugwaro rakanzi African Economic Outlook 2017 rakaparurwa nezuro muHarare pasi pedingindira rekuti Entrepreneurship and Industrialization. Vakatungamira ongororo iyi ndeve African Development Bank, sangano reorganization for Economic Cooperation and Development uye United Nations Development Program. Asi masangano aya anoti mugore rinotevera ra 2018 upfumi hweZimbabwe huchaberera nezvikamu 0.9%. Mubhajeti ravo regore rapera, gurukota rezveupfumi vaPatrick Chinamasa vakange vati upfumi hwenyika hwaizokura nechikamu chimwe nezviga zvinomwe kubva muzana kana kuti 1.7%. VaChinamasa vaitaurawo nyaya imwe chete yegoho rakanaka. Vaimbove gurukota rezveupfumi vachitungamira bato rinopikisa rePeople's Democratic Party vatendai biti vati zvikamu zviri kutaurwa izvi zvakatonyanya kukwira nekuti nyika yaita mamvemve.
Economy charge brukwa ichiyaora, so even 1.3% iyoyi itori pamusoro yakatowandisa. For some of us the economy inofanira kunge itori kumashure kuma minus 1.8%, but at least African development iri more realistic than pane 3.5% yaChinamasa. Economy haina mabasa, 95% yevanhu havana mabasa, maindustry akavharwa. Yes, we had a good rain season, but that's only one sector of the economy, which is agriculture. And agriculture actually kushaya intermediation. Varimi vari kutengesa fodya vari kushaya mari because government iri kupa mari yabuya muZimbabwe kuzotenga fodya. Pachibage paipai futi government ichashaya mari yekubhadhara $390 kutenga chibage chaichiya. So vanhu vakoniwa kurana economy and they should do the right thing vanaChinamasa and just resign.
Asi mumwe mutevedzeri wemutungamiri wesangano reEmployers Confederation of Zimbabwe, vaKalisto Jokonya, vanoti semaonero avo upfumi hwenyika huchatokwira nezvikamu zvakawanda pane zviri kutaurwa neAfrican Development Bank nemamwe masangano.
Zvakataurwa nehurumende nezvakataurwa neIMF panyaya yekukura kweikonomi yeZimbabwe gore rino zvora zvikafanika zvinenge zvakati jekei, nokuti havanga vapinda mukati vachiongorora kuti chii chiri kuitika, vachitarisa nekukohwa kwatiri kuitika. But zvauya neAfrican Development Bank handifungi kuti vange vaita kana even just audit, but iprojection yavo yavanongoona havo saizvi. Izvo hiri kungoona kwete tofunga zvainozokwanisa kusvika kuma2, ina hangoona vanozopfuura kuma2 kana close to 3 as well. Ndokuona kwandinoita ini, nokuti ndoona zvinhu zvakawanda importation yanga ichitiwa ichibhaga isizoitwa gore rino. Saka imari almost a billion ichasevhiwa iyoyo.
Mashoko aya atsinhirwa nenyanzvi munyaya dzezveupfumi vachitungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, asi vachiti havo Zimbabwe iri kubva pasi pasi.
Zvinobuda izvi zvinoratidza kuti pane kusiyana maringe nekuona kwekuita hurumende nemamwe mapazi maringe nekufamba kuchaita upfumi hwenyika hweZimbabwe. Ini ndinoona sekuti 1.3% inenge iri pasi, nekuti tikutarisa gore rapfuura ranga riri gore renzara, ranga riri gore ranga rine ranga risina kunyatsonaya mvura, richitevera zvakare rimwe gore ranga rakapfuura racho ranga risina kunaya mvura. Saka naizvozvo nyika yanga yakaberera chose. Zvino kana nyika yakaberera chaizvozvo pakanaya mvura sezvazvaita izvi, nyika inosimuka, inoita mapesendeji growth inoti kurei, nekuti nekubva pakadzika chaizvo. Saka ndinofunga kuti 1.3 yakanyanya kuti dzikei iri pamusoro kana 2.5%. ndinotenda kuti tinogona kuzviita izvozvo.
Zvinhu muZimbabwe zvakaita manyama amire nerongo zvichionekwa mukushaikwa kwemari mumabhanga, uwandu hwevanhu vanoda rubatsiro rwezvekudya uye kushomeka kwemabasa. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Marvelous Mhlanganya huye.